Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 31, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takataura chinhuwani kuti tichongodzokera kubasa kana vatenda mushonga nemichina inoshandiswa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasati zvatarisa. Ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa. Kana zvinhu izvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Vana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti varimire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyunyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra 2018 ranga rakavaomera zvikuru. Vakawanda wavo vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica chinoti chinoshuvira kuti dai changa chiri kumusha pamwe nehama neshamwari panguva ino yezororo regoredzva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti havasi kuzotambira kurudziro yakaitwa nezuro neboka reHealth Services Board yekuti vamire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pevamiriri veHealth Services Board neutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA, apo pakasungwa kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichiongororwa. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutavisi Bebe, vanoti vana chiremba ava vasunga kuti vanozodzokera chete kumabasa kana zvinyunyuto zvavo zvinosanganisira kuwaniswa kwemishonga muzvipatara pamwe nekuti mari dzavanotambiriswa dzinge dziri mari dzekuAmerica zvagadziriswa. Asi Dr. Bebe vanoti ivo vane sangano ravo rakazvimirira risinei nemusangano wakaitwa nezima nezuro. Vanoti sangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kutarisirawo kusangana neHealth Services Board nhasi, mushure mezvo ndipo pavanozobuda nechisungo chekutora. Vana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara zvehurumende vapinda muzuva rechimakumi matatu nerimwe nhasi vari pakurangwa mabasa. Hurumende svondo rapera yakazivisa kuti yambomisa vashandi ava mabasa sezvo kurangwa mabasa kwavo kuri kunze kwemutemo. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Bebe.
Isusu takataura chinhuwani kuti tichongodzokera kubasa kana vatenda mushonga nemichina inoshandiswa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasati zvatarisa. Ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa. Kana zvinhu izvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Ko musangano waitwa pakati peHealth Services Board nerimwe sangano ravana chiremba reZima, imiwo matambira sei zvabuda mumusangano uyu?
Isusu hatinei nemusangano uyoyo because ZIMA ingasina kumirira Zimbabwe Hospital Association. Isusu tiri association iye takatomira yoga isinei nezveZima. Saka tinoramba tichingoti izvozvo zvavatenderana zvezvavo ikoko. Isusu hatisati tatenderana anything neHealth Services Board.
Saka munotarisira kusangana nehurumende riini kuti mugarewo pasi mutaudzane?
Kune meeting inonzi bipartite negotiation panel. Saka ndiko kwatichazotaura neHealth Services Board nehurumende. Iko zvino hatisati tasangana navo ende hatisati tatenderana zvinhu.
Ko nyaya yekuti vana chiremba majunior doctors vange vaakunzi maintern pachisainiswa mamwe makondirakiti matsva, muri kutambirawo sei danho irori?
Izvozvo majunior doctors azviramba, even avo vari kuuya vari kutanga gore rino vazviramba. Isusu tinofunga kuti muchani upi neupi ane kodzero rake rokuramba contract isingafanirani nemaservices aisanota kupa. Saka tichairamba contract iyoyo.
Takaonawo paine kutyisidzirwa kwaiitwawo nehurumende nenyaya dzekunzi madzingwa mabasa. Izvi zvakakukanganisaiwo zvakadii kana zvakakubataiwo zvakadii?
Isusu izvozvo takazviona kuti vadzingawa vana chiremba around 530 vakatirwadza mumwoyo because taona as if hurumende haina basa nemahealth services enyika ino because nyika ino yagara isina vana chiremba vakakwana. Saka kuzodzinga vana chiremba futi vachazowedzera healthcare crisis. Saka zvakatigwadza izvozvo kuti hurumende yakuita senge haina kana basa neutano hwevanhu kana nemahospitals evanhu.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtavis Bebe, vari parunare neStudio 7. Vamwe vechidiki vanoti gore ra 2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawanda vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya zvisinei netariro yeshanduko yavanga vaita zvichitevera kuchinja kweutungamiri hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weYoung Women's Forum mudunhu reMidlands, mumusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe, muzvare Lawrence Zinyemba, vanoti gore ra 2018 range rakaomera vanhukadzi kunyanya, kusanganisira vechidiki nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi. Muzvare Zinyemba vanoti vanoshushikanawo nenyaya yekuurayiwa kwevamwe vanhukadzi vechidiki mumhirizhonga yemudzimba, vachiti vanotarisira kuti hurumende ichashanda zvakasimba nemasangano akazvimirira ega mukugadzirisa nyaya iyi.
Vanhukadzi vechidiki ranga rakatiomera chaizvo nekuti takaona zvinhu zvichikwira. MaYoung Women angari macross border amwe akafira mumaroads, asi also chakatibata isusu sewecross kufirwa nevanhukadzi nenyaya dzegender based violence. Tikangoti tichitanga ma16 days of activism against gender based violence, takawana musikana lawyer wemunomugwera anonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake. Izvi zvakatishungurudza sevanhukadzi vechidiki. Tinowana vanhu vanoziva mutemo varivo maperpetrators anokanganisa, anorova vanhukadzi, ivo vari vanhu vanofanirwa kunge vachiti protect.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti, ende ndiri kuona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ikonomi yedu. Tiri kuona kuti vanhukadzi ndo vari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana. Ndipo patiri kuona vachipedzisira vakupinda munyaya idzodzi dzesex workers, nyaya dzatinoti dzechild prostitution, dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana siyana, even kunyanya mamining towns. Vanenge vachitoona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana raramo. Pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo kunyangwe vari kuprimary, kunyangwe even vesekondari chaivo, kana vari sekumauniversity hatitotauri. Izvozvo zviri kukonzerwa futi zvenekuoma kwaita zvinhu. Dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha izvo even nyaya dzatotaura dziri kwanzi 50-50 dziya.
Muzvare Natasha Karimakwenda, musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuve kanzura muguta reulawayo, asi akakundikana pasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana siyana, sezvo vechidiki varivo vakawanda munyika.
Isusu mayusi hatisi kuinvolvwa mumapolicy making endeavors. Kana mutuli rume anoita 2% tax policy yake, you will find that iye haana kutaura nesu mayusi because at the end of the day tisu workforce, tisu vanhu vachaita production, tisu vanhu vachaita trade, but haana kutaura nesu. Chelsea Coventry hongu ari pa social media and we acknowledge that But their point number one between government and my youth, anofana kuita ma dialogue, especially nesu.
Mtauriri wewe chidiki MDC inotungamiru wanawa Nelson Chamisa wa Brian Dwee wano tigurera 2018 nilangaraka umirawe chidiki kunyanya nekutakwe kusawepo kwe shanduko ya inge chitarisi wanewa kawanda mshure mesaruzo. Wano tagawone zunu zichichinja mugurera 2019.
Chidiki wango batarisira shanduko mugurerino nosa kawaka register kufota kwa kaenda wakano vota warumu wandu wa chitarisira shanduko asisha kazo buda apana na chikonzero chikuti isa raita asisha kazo buda kazo buda kazo ita sejo shoninya hae kuti voti yao ya kazo biwa saka vishidiki mkorela 2018 wano nge waka shumburu sika kwazo nekule mekwa saka nyanya nekuda kwa mamiriwe shum chipinda mna 2019 siku wana zunu siwezi rapi ita wezi maringene kuti mabasari kura mbachishai kwa mariri kura mbachishai kwa nezi mwuzitoro zwe kujika nezi kura mbachishai kwa saka zinongo kura mbachireme na vechidiki.
Mtauriri weza hapu waru wa mkuru wewe chidiki mudunu revula wayo waipitule maposa wano timatambuzi kuangia akata sana ni nyika mugurera 2018 haka konze wanekutaza kutungamira nyika shakanaka kwe bato reza NPF kwe makuwele haka wanda kuvira paka wana nyika kuzitonga wa maposa wano tizuzinu mnyika zunga shanda chete kana mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa wakasia wa wano tiumbimbi ndoga
tao advice kuti daita katsirisa nyaya ye legitimacy muZimbabwe ndiyo nyaya yekunyanya kutikonzerera matambudziko vakawanda daita katsirisa nyaya ye legitimacy togara pasi tese tova neurongwa hunoita kuti tipinde muurongwa hweutungamiri hune mandate yevanhu tunyaitarisa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civic society, vetisondo, the industry, tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANU-PF iri kutanga vamunanga kwa rukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita umbimbito kwavari kuita.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Clay uye anoti mutsigiri webato rezanupf anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra 2018 ane chokwadi chekuti vamunangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, gore racho kupfairi ranga rakaoma, but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake, I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatano apakati pemapato maviri ezanupf neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo, uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics, vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhurwa kwemaindastry. Bati zvetinoona munyika medu ndezvekuti indastry yakavhara. Saka vechidiki vemayouth ivavo either vari kuita mizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba bva mumastriti, zvisinei nokuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tinedambudziko guru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakaricherechedza kuti vamangwana vechidiki vichazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018, vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra 2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevatori venhau chichapinda mugore zvanhasi muvhuro chiri muTimes Square muNew York muno muAmerica. Apo chiitiko chave nemakore chekucherechedza kusvika kwegoredzva pachidzikiswa zibhora guru kubva mudenga chiri kushandiswa kucherechedza vatori venhau pamwe nekutaura vanhu vakasununguka. Mapurisa muBangladesh anoti vanhu vangangosvika 10 nevanomwe vakaurayiwa nezuro mhirizhonga ine chekuita nesarudzo muBangladesh. Apo vaSheikh Hasina vari kuratidza kuti vakananga kunokunda kuti vave netemu yetatu vari mutungamiri wehurumende. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kubva kuvateereri veStudio 7. Vamwe vachikwaisa hama neshamwari panguva ino tatarisana negore dzvara 2019. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunozvitaurira moga zviri mufungwa dzenyu.
Makasimba here mukoma jonga kandimire. Muri kutaura nevapana vechidiki vachiri kukura. Tirimo muSouth Africa tiri kumonzwa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tava kushuvira kutuka munyika asi zvinhu zvakaramba zvakaoma kudai. Chero Christmas ino hatinakwanisa kuisa motikari dzedu mafuta. Tiri kumbani kuti taenzwa kuti kumba mafuta ari kunetsa. Tine maprojects atinoita akati wandei zvikuru kwazvo muSouth Africa, asi tinoshuvira kuita maprojects aya kunyika yedu yeZimbabwe. So tinenge tichida vanhu vanotikurudzirawo kana vanhu vanotipawo help kuti tinge tichisumukira mumabasa edu emaoko. Tinoita zvakati wandei chaizvo zvokuti tinoshuvira kundozviita mumbare. Tinogona kundorenoveta mbare kuita kuGermany. Saka ei pakashata mukoma. Takushuvirawo nyika yedu yokumusha baba kugara mumasango taneta. Tanyara kuramba tichirenoveta munyika yedu yeTekwini muDurban ndomatiri kunyanya kurenoveta. Tinoshuvira kuti kana zvinhu zvedu zvikabuda zvakanaka nashuvira yedu yekutiwo nyika yedu kana ikabudirira maprojects etinoita munomu tigouya timaite munyika yeZimbabwe. Ndinobva zvangu pakuona pagutapu ndiri mupana wechidiki. Zita ndinoitwa Norman Dhuve Matendwa mukoma. Kana mukaisawo chirongwa changuwo kuti vanhu vanzwe kuti tashuvira kumba tashuvira zvedu kumba. Matendwa mukoma vangu.
Inonzi Godhuma Fake. Ndinokwazisawo mudzimai vangu anevepande muzunga. Ndinokwazisa mwana wangu Minista. Ndobva ndakwazisa mama vangu ari kubocha. Ndichashuvira gore rakanaka vadikana. Ndobva ndakwazisa vose vanondiziva kusanganisa nepakereke yevadzingiri AFM Risiti West Assembly. Ndinoti makorokoto, pindai mugoredzva zvakanaka ndatenda.
Makadi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuno kuSouth Africa ndikuda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Ndinonzi Juliet. Ndinoda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Remember Nazanele. Ndigokwazisawo bhuti vangu anonzi Eusebius Mutunzana nemukadzi wavo nemhuri yavo yese. Ndisingakanga umwe nelast born yamama vangu inonzi Vongoma Orobongani Mutunzana nasekuru vangu vanonzi Valekele. Ndichiti pindai mugoredza zvakanaka. Happy happy.
Makadii zvenyu mose vekuStudio 7. Tinokutendai nebasa ramunoita rekutipa news mazuva ose. Ini ndini Mai Chishanu ndiri kupita Maritzburg kuno kuSouth Africa. nokutendai nebasa rakusarira munoita. Ndinokwazisa mai vangu vari kuZimbabwe vanonzi mai Siduna nemunin'ina wangu vanonzi mai Chinhongo nevana vangu vanoti Harris Chishanu naErica Chishanu nevazukuru vangu Benley naStacy naAnashe nemukosha wangu Paddington Marasha. Maitai henyu ndinokutendai mose muve negore dzva rakanaka, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Magadi weStudio 7 ndinoitwa Rosemary Sanyamawe ndiri kuJoni South Africa. Ndinoshira gore dzva kuna amai vangu vari kumusha kunyanga nababa vangu vari kumusha kunyanga nehanzvadzi yangu inonzi Benjamin iri muHarare nevana vangu vanoti Tariro Zenda, Talendi Zenda, Gracious Zenda vari kuHarare nehanzvadzi yangu inonzi Shepherd Mawindo ari muHarare. Ndinoashira gore dzva rakanaka rine maropafadzo. Ndatenda zvangu.
Makadi mhuri yeZimbabwe vese vari kunze kwenyika vari kudiaspora, ini ndinoti gore ra2019 dai tagona kuenda kumusha kwedu tigone kunovaka nyika yedu igone kusumuka, tigone kunzwa zvichemo zvese zvevana vechikoro iko zvinozvi tiri kunzwa kuti mari dzakwira ende havachadi mari dzekuvakuda US dollars, zvinoti achikumbira kuti tiinde kumusha tese tinovaka nyika yedu tiri pamwe chete, tarega kuwawata tiri kure.
Tinotenda zvikuru kune vose vakwanisa kunge vachitumira mashoko avo pano paStudio 7 tichiaverenga achinzwikwa nevateereri kunze uko. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice message paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika kana muupenyu hwenyu. Yasika nguye kuti timbotarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reWest Virginia, vaJona Masia, avanoti vanoshuvira kuti dai vanga vari kumusha nehama neshamwari dzavo panguva ino yekupinda mugoredzva. VaMasia vari muno nemhuri yavo inoti mudzimai vavo nevanakomana vavo vaviri, vanoti nekuda kwekuti vakundikana kunge vari kumusha vachaedza kuunganawo nevamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica nhasi manheru, voedzawo kuita zvavanosiita kumusha zvekunwa nekudya vachifara vari pamwe chete vachimirira kuzungunuka kwegore. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Aiwa maita basa vakandemezi gore ra 2018 riri kudarika riri aigore ranga rakanaka chose, kunyanya pane nehangu nevamwe vanogara kunze kwenyika kuno rakafamba zvakanaka. Takaonawo kuwanawo seuviri kanotaridzira upfumi neutano nekungogara zvakanaka nekuzivana nedzimwe hama zvakafamba zvakanaka.
Vakawanda vari kuchema kuti gore ranga rakaoma zvikuru uchinge uchibatsira hama neshamwari vari kumusha, imiwo mai vataone papi?
Kana takatarira pane nyaya dzevari kumusha zvava zvakaoma zvechokwadi, nekuti ininiwo semunhu achine mhuri dziri kumusha hazva zvakaoma. Asi taitumira dzimari tichibatsira, pane urongwa hwandinoita ndichibatsira vana vari pachikoro panonzi pamagombedze tichibhadhara maschool fees. Zvakabatsira zvikuru, vakatenda kwazvo, uye tichitomboitawo zvemitambo kuti vatambe bhora vanhu vemunharaunda vakafara. Saka taiitawo tichibatsira asi tichinzwa kuti zvakaoma chaizvo.
Kwouyawo iro gore ra2019 ratiri kutangana naro pakati peusiku iri, zvii zvamungataurawo kana zvamunotarisirawo muna 2019?
Muna 2019 ndinotarisira gore rakaropofadzwa, gore resanduko. Takatarisana kunyanya tingati kune vanogara kunze zvinonge zvichaita zvakanyanya kunaka. Kune vari kuZimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi tinotarisira kuti dai Mwari varopofadza nyika iyoyo zvareruka, vanoitungamirira vagonewo kutungamirira nemwoyo wekubatsira vanhu, nevanotungamirirwa vagonewo kuenderana nezviriko. Asi hatinotarisira kuti zvinhu zvinogona kureruka kana kunyanya nyanya kana vatungamiriri vakaita vatungamiriri nemoyo wakanyorovera.
Vakawanda vamasiya vanochema kuti dai ndandiri pamwe chete nehama neshamwari kana dai ndiri kumusha nguva ino yezororo rekrisimusi kana zororo regoredzva. Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai mamuri pamwe chete nehama dzenyu kana kuti munotaiwa kuno kwamuri zvakatobatana?
Inini ndinotofira kuti dai ndandiri kumusha ndine hama dzangu. Kunyanya chaiti tikasangana panotourawa kana mombe totamba mimhanzi kuridza ngoma kuti kwainakidza. Saka ndichange tichitorasikirwa pakuita zvinhu zvakaita seizvozvoizvo uye kuonana nehama chaiko vabereki madzikoma nevanin'ina nevamwe vatakadzidza navo kuchikoro tiri kurasikirwa nazvo zvese izvozvoizvo. Asi tinongoti kana vachitotinzwa kudai ndokutoita kuti tichakasimba tichaonana Ishe vachida.
Mashoko amungavapowo kana hama neshamwari dzamungada kukwazisawo pazuva rino rekupedzisira ra2018?
Ndinovapa mashoko ekuti ngavarambe vachitsungirira kana zviriko nhasi hazvirevi kuti ndozvange zviriko mangwana. Ngavarambe vane tariro vachitsungirira ramangwana rinogona kusanduka. Tinoti 2019 igore retariro, ngavarambe vakatarisira zvakanaka zvichauya.
Chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masiya vari muWest Virginia muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Got January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Chakahoma, patna ishe di chataikona, magufema di kuchatinoronga, chaikonya, asinamonya, kungomona, kana rockstona, ibunoruona, kune ama ishe vitipa mbeta, akatongo mira onyasha, nyanswaba no pembera machi itapati, kune laki mupenyu ifu harikudi, chikuru kungo tenda kwa harimufuzi, chibarenyu harikumi iki.
Mazwa kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes katakuridzirai tatarisana nekupinda mugoredzva ra2019 kudai sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vadiki vari pakurangwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti vamire kurangwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawanda vava vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra2019. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manheru anhasi. Kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.